vachitaura mulayo nhasi pamusangano wekuzeva kuti nyika yasvika papi kuchitariswa zvakanzi hurumende inofanirwa kuita mukuvandudza kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu pasi pechirongwa cheunited nations universal periodic review kana kuti upr vakalon vati nyika dzakawanda pasi rose dzine mabumbiro emitemo ane kodzero dzevanhu asi vati zvinowanzomutsa inyaya yekuti hurumende ingatsigirwa sei mukutevedzera zvose zvakakosha zvinenge zviri mubumbiro remutemo kusanganisira kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu vakati masangano akazvimirira oga akakosha pakubatsira hurumende mukuita izvi.
There is always the room for dialogue, and there is always the room for innovation. And I'm sure that spirit, nothing is impossible.
Masangano anoshanda akazvimiririra haasi mhambi yehurumende. Masangano akazvimiririra anoshanda mukubatsira kuva neutongi hwakanaka.
Chirongwa ichi chinoitwa mushure memakore mashanu ega ega. Zvinobva zvakapedzisira kuongororwa pakutanga kwegore ra2022 uye pazvinhu zvinopfuura mazana maviri nemakumi matanhatu zvayakakomekedzwa kuti igadziriswe munyaya dzekodzero dzevanhu, hurumende yakatambira kugadzirisa zvinhu zana nemakumi matanhatu nezvisere ikati yazotarisirawo zvimwe zvacho. Munyori mubazi rezvemitemo amai Vemba Munyemba vanhu vange vabvuma kuve pamusangano uyu asi vanonzi vabatikana. Taibva kuvabata kuti tinzodimira hurumende asi nhare mbozha yavo yange isingadayirwe. Asi mazuro vachitaura pamusangano webato ravo wepolitbureau, mutungamiriri wenyika Emmerson Mnangagwa vakayambira vemasangano akazvimirira oga kuti vasapindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Anai Dorothy Moyo vanova mutevedzero wasachigaro wezimbabwe human rights commission iyo ine basa rekuona kuti kodzero dzevanhu dzachengetedzwa varamba mashoko ekuti vari kuremerwa nemutoro.
Isikhathi esinei icommission siphandle sifundisa abantu ngamalungelo avo lenkululeko zavo.
Nguva zhinji isuve komishini tinenge tichipinda muvanhu tichivadzidzisa pamusoro pekodzero dzavo, nekudaro vanhu vakawanda vava kuziva kodzero dzavo.
Vatapadzwa Chikumbu sachigaro wezimbabwe human rights NGO forum vaudza studio 7 kuti musangano wanhasi uyu ndewekugadzirira kuve negore remasangano akazvimirira rinopa mawaniro avo pamusoro pekodzero dzevanhu munyika sezvo pavo pakati nepakati kubvira pakaongororwa zimbabwe kusvika pachazoongororwa zvemugore ra2026.
Vebazi reunited nations vanokurudzira masangano akazvimirira oga semacivil society munyika dzati kere kuti tibudewo natinoti maparal reports kana kuti maripots anobuda kubva kuvanhu avanoshandisa kuti vaite validate kana kuti vakwanise kuona kuti zvakasabmitwa nehurumende ndizvo here zvakaitwa.
Hurumende une mutemo wakanangana nekuvandudza mabasa emasangano akazvimirira oga uyo uri kuzvirwa iko zvino nedare reparamende. Kurukota rezvemutemo vaziyambe ziyambe vakati mutemo uyu wakakosha munyika kuti vemasangano akazvimirira oga vasashandiswa mukufambiswa kwemari dzinogona kushandiswa muchitororo. Asi United Nations nemasangano akazvimirira oga vanoti mutemo uyu uchapa kuti masangano aya avharwe. Ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini Kudzana Musengi.